people si vanobatikana nenyaya dukuduku isusu vekuZANU-PF tiri kubatikana nenyaya yekuvaka nyika president wedu yezvino ari kutenderera vakutoita mhoni vachikata maribhoni emaprojects matsva mataundi matsva masteel plant matsva mapower station matsva tiri kuvaka Zimbabwe yamangwana ava zvevanhu vanongoitsvaga nevachiti kana paitika padoropa nevakatukana votaura ZANU-PF ngavatisiyewo please hatibatikani nenyaya dzakadaro inini kana manzwa kuti kwaitika zvakadaro moenda kumapurisa vekunzvimbo iyoyo ndo vari pasi pemuti vakapiwa basa rekuchengetesa runyararo munyika under the constitution of the republic of Zimbabwe ndo vamunobvunza and vanenge vanzi varohwa vanoenda vonoripota kumapurisa macharges ouyiswa kune vanhu vanenge vakonzeresa mhirizhonga yacho majaji vovi ndo zvavakagarira nevamagistrate kutonga nyaya dzakadaro isu vezanupiefu nyaya yekuti vanhu vanomaradzurano vachirwa hatidzidi tiri kubatikana nekuvaka nyika vanhu vari kuvaka mabhiriji madhamu nechi mungade kuti munyika munge mhirizhonga imiwo muri kuvaka hazviitiba isiri vanhu veibasa
asika vari kupomeraiwo mapurisa acho nematare kuti anenge anorerekera kudivi rezanupiefu zvekuti kuno mangara kupedza nguva
zvino kana vasagone kuwirana nemapurisa vochitotsvaga imwe nyika yekunogarasi ungati izvo masoja haudi mapurisa haudi macid enyika iyoyo haudi no these are the pillars of the state izvo zvekuti varare mudzimba dzavo mangwana vamuke vasina kumaradzurwa ikona mapurisa ari kuita kuti muve nerunyararo munyika vatadza kurara mudzimba dzavo vanhu vemudhisi nenzira yekuti mapurisa handiye ZANU-PF vari kuchengetedzwa runyararo ruodo ruoto muafrica ndisi number one hakuna kana kunonzi kwaitika mhirizhonga mapurisa vari kuchengetedza runyararo saka chavanoengera vanhu vari kuvaita kuti varare usiku hwese vasina kupwanywa mahwindo mudzimba dzavo vasina kana kubirwa vasina kana kurohwa mudzimba dzavo vozoti mapurisa ashata ivo vari kuvapa runyararo vari kuita kuti vatenderere munyika ngavarege kudaro mani
vari kutika bato rezanupf riri kutya sarudzo vachitarisa mabi elections akaitwa emakanzura yakuchipinge nekukariba vachiti pakaitwa mareforms ZANU-PF inotya kukundwa
aio takaenda kumaelections vanhu vakavhota vanhu vakavhota zvavanoda chiri kungovasvota ndechekuti vainge ari mataundi avo avanga vachitonga for 20 years vachiwana majority absolute kumaelections zvine zvino ZANU-PF yadzoka ukaona gepu racho riri kuclosa zvisingamboiti because vanhu vari kuona mabasa akanaka kuitwa nezanupf vanhu vepeople si vanobatikana nenyaya yedukuduku isusu vekuZANU-PF tiri kubatikana nenyaya yekuvaka nyika president wedu yezvino ari kutenderera vakutoita mhoni vachikata maribhoni emaprojects matsva mataundi matsva masteel plant matsva mapower station matsva tiri kuvaka Zimbabwe yamangwana ava zvevanhu vanongoitsvaga nevachiti kana paitika padoropa nevakatukana votaura ZANU-PF ngavatisiyewo please hatibatikani nenyaya dzakadaro inini kana manzwa kuti kwaitika zvakadaro moenda kumapurisa vekunzvimbo iyoyo ndo vari pasi pemuti vakapiwa basa rekuchengetesa runyararo munyika under the constitution of the republic of Zimbabwe ndo vamunobvunza and vanenge vanzi varohwa vanoenda vonoripota kumapurisa macharges ouyiswa kune vanhu vanenge vakonzeresa mhirizhonga yacho majaji vovi ndo zvavakagarira nevamagistrate kutonga nyaya dzakadaro isu vezanupf nyaya yekuti vanhu vanomaradzurano vachirwa hatidzidi tiri kubatikana nekuvaka nyika vanhu vari kuvaka mabhiriji madhamu nechi mungade kuti munyika munge mhirizhonga imiwo muri kuvaka hazviitiba isiri vanhu veibasa
asika vari kupomeraiwo mapurisa acho nematare kuti anenge anorerekera kudivi rezanupf zvekuti kuno mangara kupedza nguva
zvino kana vasagone kuwirana nemapurisa vochitotsvaga imwe nyika yekunogarasi ungati izvo masoja haudi mapurisa haudi macid enyika iyoyo haudi no these are the pillars of the state izvo zvekuti varare mudzimba dzavo mangwana vamuke vasina kumaradzurwa ikona mapurisa ari kuita kuti muve nerunyararo munyika vatadza kurara mudzimba dzavo vanhu vemudhisi nenzira yekuti mapurisa handiye ZANU-PF vari kuchengetedzwa runyararo ruodo ruoto muafrica ndisi number one hakuna kana kunonzi kwaitika mhirizhonga mapurisa vari kuchengetedza runyararo saka chavanoengera vanhu vari kuvaita kuti varare usiku hwese vasina kupwanywa mawindo mudzimba dzavo, vasina kana kubirwa, vasina kana kurohwa mudzimba dzavo. Wozoti mapurisa ashata iwo vari kuvapa runyararo, vari kuita kuti vatenderere nyika. Ngavarege kudaro mani.
Vari kutika bato rezanu PF riri kutya sarudzo vachitarisa mabielections akaitwa emakanzura yakuchipinge nekukariba. Vachiti pakaitwa mareforms zanu PF inotya kukundwa.
Aiko, takaenda kumaelections vanhu vakavhota, vanhu vakavhota zvavanoda. Chiri kungovasvota ndechekuti vanga ari mataundi avo avanga vachitonga for 20 years. Vachiwana majority absolute kumaelections. Zvinei zvino zanu PF yadzoka. Ukaona gap racho riri kukloza zvisingamboiti, because vanhu vari kuona mabasa akanaka kuitwa nezanu PF.